Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 28 Gumiguru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chirongwa chehurumende chekunyengetedza vashandi mune zveutano kuti vasaenda kune dzimwe nyika chinoshorwa. Dare redzimhosva rinoramba kupa mukana wokubisa mari yechibatiso kumurume akasungirwa mhosva yokubhinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive asati abva zero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vezveutano vari pasi pehurumende vari kushora zvikuru danho rehurumende rekuparura zvidzidzo zvitsva zveNational Health Service Training and Induction Modules. Izvo zvinonzi zvakanangana nokubatsira vashandi ava kuti vaite basa ravo nemazvo uye kuti vade kushandira nyika yavo. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInok Dongo vanoti kunyange hazvo vari kuita zvekunzwavo kuburikidza nemapepanhau pamwe nedzinyepfenyuro, danho iri harisi kuzomisa kubuda munyika kuri kuita vashandi vezveutano vane hunyanzvi vachinotsvaga mafuro manyoro. Kurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mtsvangwa vakazivisa kuti hurumende yakaparura chirongwa ichi chichabatsirawo mune zveunyanzvi hwekutungamira, kuchengetedza mari, kuyananisa magakava uyewo nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi kana vanhurume pamabasa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navadongo.
Mazwire amakazviita zvichitaurwa paTV nepamunhepenyuro nemumanewspaper ndivo manzwiro atakaitawo isu sevashandi vehurumende vezveutano. Nyaya iyi hatina kumbobvira tainzwa ichitaurika kumabasa kwatiri. Takatoshamisika, tiri kutokatyamadzika zvikuru kuti inyaya ipi, zviri kubva ipi, zvichirevei, zvichienda kupi, uye kuti zviri kuda kuedza kubetsera chii pacurrent situation yatinayo pari zvino. Saka inyaya yatotishamisawo isu sevashandi vehurumende vezveutano. Tatoinzwawo kubva kuhurumende yechitaurwa kuti yakataurika kucabinet zvichianonzwa naminister veinformation.
Tinonzwa kuti chirongwa ichi chakanangana nekusimudzira unyanzvi hwevashandi vezveboka reutano pamwe chete nekuti vange vachida kushandira nyika yavo. Munoti
zvinhu zvinotishamisa zvikuru kuti matambudziko ari kusanganiwana nawo nevashandi vehurumende vezveutano ari kutaurwa panguva ino. Ivo vashandi vehurumende vezveutano vacho vasivo. Tichingonzwa kuti kune musangano dziri kugarwa dzichitaura nhaurirano dzekuti tingaita sei kuti vana mukoti vana chiremba varambe vari pamabasa. Potobuda atingati iwo masolutions anova ivo asina vashandi vacho pachavo. Izvi tinoona zvichizotipa matambudziko ekuti tichava nemagwaro anoitwa nehurumende atingati mapolicies anozoshaya vanomatevedzera, anoshaya vanoita, kana kuti anonga asina zvaanoreva. Nekuti kana takatarisa zvanga zvichitaurika nezuro zvekuti izvo tiri kuda kuvatrena kuti vave patriotic, vave vakavimbika, vave vanoda nyika yavo, uyezve tiri kuvatrena kuti vakwanise kushingirira vashande tinoende rambiri zvavakati beyond the call yebasa. Izvi tiri kuona zviri zvinhu zvekuti mamezhas kana kuti zvavari kuitisa hazvikwanisi kudzivirira vashandi vehurumende vezveutano kubuda kunze kwenyika. Hazvikwanisi kuva motivator, hazvikwanisi kuvapa manyukunyuku.
Saka mune matanho amuchatora here pamusoro pechirongwa ichocho?
Isu tinoda kupaya mbiro kuhurumende kuti izvi zvakataurwa nezuro hazvidetseri, hazvishandi, hazvigadzirisi nyaya yetinayo pari zvino. Haisiyo solution, hazvina pundutso. Saka iyi yambiro yakanaka pakuti tiri kuona tichinzwa makunha kunha pabuda nyaya iyi vana mukoti vana chiremba vachitaura kuti nyaya iyi kana ikada kuzi iitwe itange kuitwa hurumende ikada kuenderera mberi nekuita nekuimplimenta zvavari kutaura izvi ticharasikirwa nevana mukoti nevana chiremba nevamwe vashandi vehurumende vakawanda. Saka iyi iyambiro yatinopa kuhurumende isu semapatriotic Zimbabweans sevana venyika ino vanoda nyika yavo.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare rokwa mutare nezuro rakarasa chikumbiro chekubvisa mari yechibatiso chakaitwa nemurume akasungirwa mhosva yokubhinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive nemakore 14 uyo waakange atora semukadzi wake. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street Mamutare vaRichard Ramabhoa varasa chikumbiro chegweta ravahatirarami Momberume chekuti musungwa atongwa achibva kumba kwake pamhosva yakatarisana nayo yokubhinya pamwe chete nekukonzera kushaya kwaana Machaya. VaRamabhoa vati havazi kutambira chikumbiro ichi nekuti mhosva yakatarisana navamomberume yakabuda mudzine penyure uye mumapepanhau emuno neekunze zvinopa kuti kupa mukana wekubvisa chibatiso zvinoshoresa matare edzi mhosva. VaRamabhoa vati mhosva dzekurudza vanasikana vasati vabva zera dziri kuramba dzichienderera mberi nekudaro matare anosungirwa kuonekwa achitora matanho akasimba mukuedza kupedza dambudziko iri. Vatiwo veruzhinji vanotarisira kuti nyaya dzemhando iyi dzisawana mukana wokutorwa zvakareruka sezvo vanasikana vasati vabve zera vachida kuchengetedzwa kubva kune vanovaroodza. VaRamabhoa vati vamomberume vachaziviswa nemusi wa11 Mbudzi gore rino kuti mhosva yavakatarisana nayo ichatanga kutongwa riini. Gweta ravamomberume vaBrian Majamanda vaudza Studio 7 nhasi kuti vaisa chikumbiro chekupuhwa chinyorwa chemutongo waRamabhoa nechinangwa achikuona kuti votora danho ripi.
Zvabuda mudare nhasi ndezvekuti mambo magistrate wanga vachinzwa nyaya iyi vaona ivo kuti hazvina kukodzera kuti hatirara mumberume abude nebail application pending trial. Saka mutongi ati hatirara mumberume ngaagare ari mukati amirire kuzotongwa nyaya yake ari mukati. Asi mambo pavanga vachipronounce judgment yavo vanga vachiti ivo hatisi kuona paine mukana yekuti anga interfere nemawitness kana akabudiswa panze uye hatisi kuona paine mukana yekuti angatiza. But at the same time mambo wazotaura ivo kuti tikamubudisa panze futika panogona kuita public outcry since nyaya iyi iri nyaya yemwana mudiki akaroorwa asitasvitsa makore anotarisirwa kuti ange achiroorwa uye mwana uyu akabata pamwiri akazofa kubudikidza nekuita macomplications pakuzodelivhera mwana iyeye waakazozvara. Saka mambo wati ivo panogona kuita public outcry so ndo chinangwa ndo reason yaasina kumupa bail. Saka isu zvataakuita ndezvekuti taakuchikumbira atranscribed record nejudgment yacho yamambo then tozviverenga we look at it closely toona kuti hapane here dzimwe nzira dzatingashandisa kuti client yedu ibudiswewo mukati mechizarira.
Vamomberume vave nemwedzi yosvika miviri vari muusungwa kubva pavakasungwa vachingorambirwa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndine Loida Moyo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, rinoti kunyangwe hazvo sangano ravo risingazobvumidzwi kuvhota, vachapindawo mumusangano mukuru weCongress yeZimbabwe, Congress of Trade Unions, ZCTU, uri kutanga mangwana chishanu. Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti sangano ravo richapindawo mukongresi iyi uye vachange vachitsvagira rutsigiro vanhu vavanoti vane chinangwa chikurwira nekugadzirisa zvinhu zvinonetsa vashandi. Vanoti chakakosha hakusi kukunda pasarudzo asi kuita zvisungo zvinoitwa pamakongresi pamwe nekubatana kwevashandi mukurwisana nezvinonetsa zvizvarwa zveZimbabwe.
Boka redu ramagamete tirotisha zvinye noZimbabwe haritosorani kana kurwisana nemamwe maunions. Tinotosimbisa kubatana kwevashandi vese kuti varwise unhapwa nekutambudzwa kwavanoita. Pane vamwewo vanenge vari muZCTU vanenge vaine muono wakasiyana newedu, vanoda kushanda nesimba kuti vativharire panze, vatidzivirire kuti tiparticipate mumaprocess. Tinoramba tichiengejana navo tichidzidzisa sana kuti zvakakoshera unity yemaworkers chii, kuti chero vaine mapato vanenge vachisapota nevanhu vavanovasapota vanenge vasiri maworkers, vazive kuti isu tingori class imwe chete, class iri kudzvanyirirwa ichitambudzwa nevanhu vanoti varidzive mabasa nehurumende yatinoshandirawo isu.
Vari kukurambidzai kuvhota ndevapi uye zvikonzero zvekukurambidzai kuvhota vanoti ndezvipi?
Unions anga achimiramira kutiramidza kuvhota, vazhinji vacho hatingadomene mazita zvinhu zvemumhuri, zvinhu zvemumba medu. Asi chinangwa chavo vazhinji inyaya yekuti kune Congress vanenge vaine vanhu vavo vavanoda kuti vahwine, vachifunga kuti kupinda kwedu kunotadzisa kuti vanhu vavo vahwine. Zvinova zvinhu zvatinenge tisingatarisire kuti kunyaya yekuhwinwa kwemaelections haisiriyo yakanyanyokosha. Chakakosha kuita zvisungo zvinoitwa kumaCongress, chakakosha kubatana kwevashandi, ndi chakakosha kuti tiite muono umwe chete kuti torwisana sei neneoliberalism, torwisana sei neausterity, torwisana sei nerepression. Saka ndo zvatinenge tichingofungira kuti zvichaitwa, asi vanenge vachitiramidza. Chinangwa chavo chikuru ndechekuti kuvhota kwedu kunotadzisa kuti vavo vavanoda kuti vapinde nekuti vanenge vaine maonero avo, vaine direction yavanenge vachida kuti Congress iende nayo, yakasiyana neyatinoti tiende iende nayo.
Vamasaraure, dare redzimhosva zvarakatonga kuti hapana chikonzero chekuti nyaya yenyu inzwikwe zvechimbi chimbi, pane zvinochinjwa nomutongo uyu here?
Dare rakashandisa mutemo weudzvanyiriri weLabor Act Section 51, vakati nhuna dzedu dzinofanirwa kuti dziende kana dziri dzemaelection dzinotariswa naminista weLabor vamavhima. Zvino kana maworkers aita dambudziko pachavo, dare panze pekuti ripinde rishandise jurisdiction yaro yekuti igadzirise kodzero dzevanhu dzinenge dzichityorwa dzichimurwa, akawana zvakakodzera kuti nyaya yedu ngaiende kunotariswa naminista weLabor. Saka zvinongotiratidza kuti tine matambudziko akati wandei kubva pamitemo yedu yeLabor muno muZimbabwe neattitudewo yematare edu towards nyaya dzevashandi.
Zvino nyaya yenyu zvayakatadza kunzwikwa zvechimbi chimbi nedare redzimhosva, muchanovhota here paCongress iri kutanga mangwana iyi?
PaCongress iyi hatisi kuzovhota, tichange tingoriko tichiparticipata mumadiscussions ese, tichipasawo zvisungo, tichiisawo macontributions kumaresolutions ese achange achiitwa. Pakusarudza ndo patisiri kuzosarudza chete. Tinoshuvira rombo rakanaka kune makandidati ese anenge aripo. Tichiitiwo kune vachavhota vavhote vaine zvido zvevashandi pamwoyo, vasavhote vachitarisa matumbu avo, asi vavhote vachitarisa chinangwa chikuru cheexistence yeCongress kuti ndeyekudefenda mainteres eworking class.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezvure kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi masere nevana 84 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane makumi manomwe nevashanu 4675.
ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vape zvuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana masere nevasere 132,808 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nezvisere zvine makumi masere nevashanu 3,288,085 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi matanhatu nezvitanhatu zvine mazana mana ane gumi nevaviri 2,566,412 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday numa ya United Nations amai Alena Dohan vanokurudzira kuti paitwe nhaurirano pamusoro pekodzero dzevanhu kupindudzwa kwemitemo yesarudzo kutevedzerwa kwemitemo munyika vachiti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato ravo nemakambani avanodzidzana nawo zvibviswe. Munewsday makare vaimbo vemudzimai womutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga amai Mary Mubayiwa vari kukumbiravo rubatsiro kubva kumasangano neavo vanorwira kodzero dzevana kuti vavabatsire kutora vana vavo kubva kuna vaChiwenga vachiti vana ava havasi kubatwa zvakanaka. Zimlife.com rinoti kambani inoviga vafi yeDoves iri kupomerwa mhosva yekukanganisa ikaviga bhokisi risina chidhuna asi payakazozviona mushure memwedzi mitanhatu Doves yakatsakatikisa chidhuna ichi hama dzake dzisingazivi. Gweta remhuri iyi vafungai Chimwamurombe vanoti Doves iri kubvuma mhosva iyi. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mapurisa edu nemaCIO edu ngavareke kushandiswa mune zvematongerwo enyika ivo pake zvavo vanomiririra vava nemazita ataura ndapota Mwari ngakuropafadzei mutungamirira timu kuti rege kushandiswa maererano nezvematongerwo enyika mumire muri ziso rinochengeta nyika kwete kuti haziso rinouraya nyika nokuti zvisinzi nyika yanaka hainakiri munhu mumwe chete inonakira munhu wese ende hainzi yanakira pati yakati asi kuti inonakira munhu wese anorora mari munyika ndatenda hangu.
Hey, makadi pastrisezvino ndiuliyo ndakauyira kusouth africa zvinondishamisa chaizvo kana ndichinzwa kuti vamutsvangwa havachatobatiki havacharingana kubatsira mahofisi dzavachava mutungamirira 27 tirizva kuti vamutsvangwa vavamberi vachimiramira chose vachikomplaina kuti mahofisi haana chari kuwana hachichi soso zvese naDouglas Maiye yenuwa kutodada kutori kwanza handitauri pafoni asi aitaura pa27 2017 apa ndo panakatomuzivira achipopota zvisingaiti achimirira maofitinzi kusvika mugwaba wabviswa rakati ndava mugwaba wabviswa vava nezvigaro vava kudya vamwe vava va kutambura vanyararama nyika yedu hakuna kwatiri kuenda vaibudirire zvachose.
Zvino chizvionai nyika inonzi inoutongi hwejekerere mahovhesi vari kuda kunosvitsa zvichemo zvavo kumukuru wenyika vosungwa kusungirwa kunzi hamuna kodzero yekuzivisa zvichemo ifai munyerere asi ndo vakanga vari musango vachihwira nyika muzvione kuti zvakaipa zvakadini. Pane vakuru vanenge vachitungamira mahovheti ndo vanopiswa mari mumuromo yokuwanda kuti vataure vachioposa zvinoitwa navamwe vavo asi vakanga vari vese kusango. Zvinhu zvakangooma zvinongoitikawo munyika yokwedu nhasi uye zvinosiririsa uye zvinorwadza. Iko zvino mukatarisa kuti vacho vaakutoinjoya nyika yeZimbabwe havatozivi nechinonzi hondo vanongotaura vavakavanda hondo yechihwiwa vakangozobudikira yapera voti nesuwo tatiri kuhondo. Zvakaoma mwana weZimbabwe wayaura Ameno namo iyi kuti ichapera zvadini.
Astudio 7, vastudio 7, mwamukasei ana mukomata anonoka hwande. Hainini hangu nini ndinozwa kurwadziwa. Ndinozwa kurwadziwa nenyaya yesadhaki. Sadhaki iri kupindira mukukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Yona sadhaki inongoona zvezvirango chete isikaoni zvekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. Vanodii kukurudzira kuti munyika muve mune runyararo. Motikari dzavachamisa dzakapwanywa mazuva apera asi hapana chitakambozwa. Sadhaki haina kana kumbopindira asi yazoona simba rekupindira mumasankisheni. Sadhaki ngaipindire mukuti muZimbabwe muve nerunyararo. Muve mapurisa ashande asina divi rawakarerekera. Kwete kupindira kutaura zviro zvisina nebasa rechezve mumasankisheni. Masankisheni akaiswa kune ZANU-PF. ZANU-PF ndiyo inofanira kumabvisisa masankisheni. Vakaudzwa zvekuti vateedzere ngavangoita zvavakazi vaudzwa masankisheni ava.
Mangwanani wahwande neStudio 7 wese varimo tinokutendai nebasa ramunotipa. Nhaya yangu iripo kuti maovheti akushamisika nhasi kuti hurumende haidi kutipa mapenzheni avo mari yavo kuhwa ishoma haikwani. Atino unogara uchitumwa kuti endai munoroa vanhu vemudc alliance, endai munopisa dzimba dziwa masapota zemudc alliance, endai munopwanya mota dzachamisa purezidendi anodiwa nevanhu. Nhasi uno tiriko vatisisi kuvhotirai chichamisa purezidendi wevanhu anoita kuti ashandure upenyu hwavo nemhuri yavo vagorarama upenyu hwakanaka. Iye zvino vanoswera vachisungwa nemapurisa acho ezanupiefu. Hurumende yavo anoti vakarwira muhondo. Nhasi uno yavabata rafu. Ngavabatwe rafu vanhu ivavo. Havanzwisisi nguva yekuvhota vanenge vakupanduka futi vakusapota zanupiefu iyoyo ichibata vanhu rafu ichiuraya vanhu vesine nzara. Nhasi uno uchema zve kuti mari yavo anotipa ishoma. Vonyengedzwa nokupuhwa kapu yeshuga raisi hupfu. Kuchinirwa kudaro kunge imbwa iri kupiwa mabhonzo enyama adyiwa kare nyama yopuwa mabhonzo. Nhasi unochema. Regai vatambudzike, havasati vatambudzika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mukuru wekambani yeFacebook vaMark Zuckerberg vanoshora vatori venhau vachiti ndivo vari kusvibisa zita rekambani yavo yeFacebook. VaZuckerberg vanoti vatori venhau vanotaura pamusoro pezvinhu zvakaipa zvavanoti zviri kubudiswa paFacebook, asi havatarisi zvinhu zvakanaka zvinoitwa neFacebook. Vanoti vatori venhau vanotsvaka zvinhu zvavanoti zvakaipa, asi havatarisisi kuti zvinhu izvi zvakamira sei kunze kwokushora chete. Facebook iri mudambudziko rekupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisa kurega zvemanyepo zvichibudiswa paFacebook, kurwisanisa vanhu nemanyepo ichiitira kuti vanhu vazhinji vashandise Facebook, izvo zvinonzi zvinovaunzira mari. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vaZuckerberg vari pakaoma nekuti umbowo hwekuti kambani yavo yanga ichiziva nyaya dzose idzi huripo.
VaZuckerberg mukuru weFacebook vari kuti vatorowe nhau vanongotora zvidiki, vanosarudza information diki apa nepapa kuti vazoshoropodza weFacebook. Vari kuti wemedia havasi kuona full information yakakwana nekushanda kweFacebook. Uku kushorwa kunoitwa newemedia nevanhu vazhinji vemabhizinesi zvinonzi wemedia vanongotsvaka tudukuduku zvokushoropodza ndirike Facebook. Dai vachiongorora inonzi bigger picture, vangadai vachiona kuti Facebook iri kushanda chaizvo nemazvo kuti kusa kubude information zineta kutuwa nuwaru kwe.
Kana takatarisa basa ve Facebook, chino nyanswa kushorwa pa msoro pe basa rinejwa ne Facebook, chii?
Zinanzi Facebook ino wanzo burisa na umu kana information inita kuti wanu warwe sezo muno ziwa panoru ya wanu pano ya wanu wakawanda chaizo saka Facebook ika wana wanu wakawanda chaizo ino mariayo ino kuro chaizo kufakune wanu advertiser vino kuti business ima organization nde kuti ukawano wanu wasinji wanu shantisa njirike your product ama advertisers wanu ya saka ziri kunzi ma advertisers ari kunza mari ku Facebook ngekuti iri kunza wanhu wakawanda zvozo zvimanje Facebook iri kunza wanhu wakawanda ngekuti inoramba ichingoshambadza zvinhu zvinoita kuti wanhu warwe.
Zvino vaZuckerberg vanoda kuti nyaya dzakaita seidzi dzifambiswe sei, nokuti vamwe vanoti pane humbowo hwekuti Facebook ndo zvairi kuita ivo vachiramba vachiti aiwa tarisai zvese. Chavanoda kuti chitariswe chiini nae Professor?
Ivo vari kutiwo kana kune nhau dzinoita kuti wanhu warwe ngavatarisewo dzimwe nhau dzinoita kuti wanhu vaendere mberi murunyararo. Vari kuti wanhu ngavatarise madiwi ose ndo zvekuita Facebook. Vari kuti kune nhau dzakawandisisa chaizvo dzinowaka upenyu dzinobatsira wanhu kuti vaendere mberi izvozvo hazvisi kuongororwa. Saka wari kuti nhau dzinoita kuti wanhu warwe hadzina kuwanda zvekuti dzinobudiri dzinopfuridza dzinowaka wanhu. Chiripo ndechekuti wanhu vazhinji havadi kuona nhau dzinowaka upenyu murunyararo. Wanhu vanongoda bedzirinjike zvinhu zvinorwisa wanhu ndo zvinonakidza wanhu izvozvo. Saka ndokwavanoenda ikoko. Saka iwo wari kuti zviri pawanhu. Asi iwo waZuckerberg wacho wari kuti iwo wari kuongororawo kuona kuti idzo nhau dzinoita kuti wanhu warwe wangasi chawangaite. Saka wauya nemazano wakati kuti mamwe ndeyekuti wachaisa mari yakawanda mukuongorora idzo nhau dzinoita kuti wanhu warwe. Chechipiri ndechekuti wataedza kuunza nhau dzinowaka kunyanya kwewadiki awa kuti wakure wachiziva kuti kuenda mberi zvinoitwa kana uchiverenga zvinhu zvinowaka murunyararo.
Vangazvikwanisa kuzviita zvese izvi vakafadza vanhu vese vari kuvashora?
Ivo vari kuti wachaedza pavanogona asi vari kupa mhosva kune vemapepanhau kuti nevanhu vanovashoropodza vachiti vanongotsvaka tuduku duku kune vanhu information inoita kuti vanhu warwe. Asi vanoti kune information yakawanda chaizvo inoeducata vanhu inopromota ndirike progress murunyararo wanhu havasi kuzvitarisa izvozvo. Asi wari kutiwo kwazvino wachanyatsoongorora zvakasimba chaizvo information inoita kuti vanhu warwe kana kuti kuve nema kusanzwana kwakanaka. Wakapa muenzaniso wenyaya dzavatrump neanonzi maaltright vanhu vane pfungwa dziri kure kure chaizvo dzinokoza bishi nemheremhere wachiti wachaongorora kuona kuti chii chaitwa chimwe pamberi pezvavari kuita iye zvino.
Muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Chirongwa chehurumende chokunyengetedza vashandi mune zveutano kuti vasaenda kune dzimwe nyika chinoshorwa. Dare redzimhosva rinoramba kupa mukana wekubisa mari yechibatiso kumurume akasungirwa mhosva yokubhinya pamwe nekukonzeresa kufa kwemwanasikana aive asati abva zero. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.